DMV.
Good boy.
Hey,
Poppy.
We are gonna. Ndiri mambo kunge Solomon, apa ndichicheka vamwe vari Babiloni. I am a breathing testimony, ndine simba rakawanda zvekwaza muzoni. Sema fani, ndaingonzo inzwiri chitisani, uchapapinda chete sema fani. Kwedu mutupo ndikushanda sani, shanda sani. Sema fani, ndaingonzo inzwiri chitisani, uchapapinda chete sema fani.
Oh, life just go. We did underrated just a short while ago. Could be underestimated, oh, I don't know. If I pop a team myself, you just let me go. I'll plenty know. Watch bills up flow. Tell them they are no fabi. Telling them I don't want me. Friend them they are no fabi. Preaching like I'm a toga be. Telling them I don't want to go back to where you come. Can't step back, back as the one.
Uyakuna, ndiri mambo kunge Solomon. Apa ndichicheka vamwe vari Babiloni. I am a breathing testimony. Ndine simba rakawanda zvekwaza muzoni. Sema fani, ndaingonzo inzwiri chitisani. Uchapapinda chete sema fani. Kwedu mutupo ndikushanda sani, shanda sani. Sema fani, ndaingonzo inzwiri chitisani. Uchapapinda chete sema fani. Kwedu mutupo ndikushanda sani, dimoni rechitsvaga inungo sani.